Mutungamiri wehurumende President Donald Trump nhasi vatora atingati matanho akakura uye akafanira anonzi extreme measures.
Matanho avatora amuri kutaura ndeapi?
Vataura iwo kuti kutanga musi wechishanu kuswera mangwana vakubhana kuti vanhu vanobva kuEurope vauye vapinde muno muAmerica. Vanhu kana cargo kana zvinotengeswa zvinoreva kuti pamwedzi mazuva anokwana makumi matatu 30 days ari kutevera zvoreva kuti America haisi kuzotambira vanhu vari kubva kuEurope, zvoenzana nevari kubva kuChina kana kuSouth Korea, nemhosva yekuti ndo kune kuri kubva urwere hwakawanda.
Sei vatora matano aya?
Danho iri ratorerwa kuitira kuti utachiona usaramba huchipinda munyika nevamwe vari kubva nawo kunze, nekuti uri muno hwacho hwakatekeshera zvakanyanyisa zvekuti tine dambudziko karikiriki kukuedza kuti vanhu vaongororwe kana kuti vatesti vaonekwe kuti vana honde vapi uye vangabatsirwe sei. Saka tingati danho ratorwa navatrump idanho hombe zvikuru.
Zvizvarwa zveAmerica pachazvo zviri kubatsirwa sei panyaya iyi?
Zvizvarwa zveAmerica zviri muno zvinogona kubatsirwa nemari yavari kuita hurukuro nedare reparamende kuti paise mari parutivi inogona kuzobatsira avo vanenge vachinzi vawanikwa vane chirwere ichi. Saka ngavagare kunzvimbo yakachengetedzwa, kana kuti vari kufungira kuti vanogona kunge vari kurwara vonzi ngavaite isolation vari kumba self-isolation. Ivavavo kuti vasarasikirwa nemari dzavo dzemuhoro, hurumende yavatrump iri kuti iri kurukura nedare reparamende yekuno recongress kuti vaise mari paritivi inozobatsira makambani anenge arasikirwa neproduction uye vanhu vanenge varasikirwawo nemari dzavo dzemuhoro nekuda kwechirwere ichi. Saka matanho akakura chaiwo iwayo, uye zvakare vari kuti ivo hurumende yavo iise maexemptions kana kuti fast track mishonga iri kutarisirwa kuti inogona kuva nhomba kana kubatsira vanenge vachirwara, zvekuti mimwe mitemo inoshandiswa nebazi rehurumende rinoongorora mishonga inenge ichigadzirwa vatrump vari kuti ngaitwe fast track kuitira kuti vanhu vakawanda vasarambe vachifa.
Mataura pamusoro pekumiswa kwakaitwa vanhu vanobva kuEurope vachipinda muAmerica. Ndinoona kuti vatrump vati kunze kwevanhu vekuUK vekuBritain, mungafunga kuti chingava chikonzero chazvo?
Vatrump vaisa maexemptions pazvipoka zviviri. Chekutanga, maAmericans vari kunze kweAmerica vari kunzi ivo vachidzoka vadzoke kumusha, asi pavanodzoka vari kunzi vauye vachipinda munyika nenhandare kana kuti zvitsuo zvakanzi nehurumende ndopo vanofanira kupinda napo, pavanoti madesignated entry points, kuitira kuti ipapo pavanenge vachipinda voongororwa voonekwa kuti havana chirwere here. Kana vakabva kunzvimbo dzine chirwere senyika dzakaita sana Italy kana kunana Irani kana iko kunana China na South Korea, vari kunzi ivo vanofanira kumbotanga vasendekwa parutivi vandoiswa kunzvimbo inochengetedzwa vari kurwara ava kana kuti vanofungirwa ava. Kechipiri, vataurawo zvekare kuti mapermanent residents kana kuti vanhu vanogara muno zviri pamutemo vanobvumirwawo zvakare kuti vadzoke, asi zvakare vanofanira kupinda nenzvimbo dzakanzi nehurumende ndo dzayakara kuti vapinde naipapo.
Mungatipawo here kuti chirwere ichi muAmerica chakamira sei, chiri papi?
Chirwere chakurumbira munomo, nekuti pari zvino vanhu vabatwa nechirwere ichi vakupfuura chiunu nemazana anoraudzira, asi zuva nezuva huwandu hwevanhu huramba huchiwedzera huchienda pamusoro. Tikadzoka zvekare, vanhu vari kufa vakutosvika kumakumi mana vati vafa nechirwere ichi, asi shuwe kuno kuutano tiri kuziva zvedu kuti vakawandisa chaizvo chaizvo vane chirwere ichi havasati vazikanwa kuti vari kupi. Dambudziko guru nderekuti matest kits kana kuti zvishandisiro zvokuongororesa kuti vanorwara ndevapi zvichiri kumunzira yekuuya kuti zviendeswe kumastate laboratories. Uye pachine kusanzwisisa kuti vanhu vanofanira kutestwa ndevapi. Muri kunzwa vaTrump president vachitaura nehurumende yavo kuti munhu wese anoda kutestwa anofanira kutestwa, asi pari zvino hazvisi kubvira kuti zviitike. Matest kiti achiri mashomanana zvikuru chaizvo, ari munzira kuti aende kwaanofanira kunge achienda, asi utachiona ruri kuramba huchipararira zvekuti tichatowana vanhu vakawandisa. Ini pachirungu tingati it will get worse before it gets better.